Ezekiel 34 is the first text we're going to read. The Lord has brought me to this passage of Scripture many times over the past few months. Verse 6 is the verse the Lord gave me, I think it was yesterday. And then when we climbed that mountain, and we were up there, it just really resonated in my heart.
Ezekiel 34:6.
My sheep wandered through all the mountains and upon every high hill. Yea, my flock was scattered upon all the face of the earth. And none did search or seek after them. When I came to Zimbabwe this time,
Zimbabwe,
I've been here, I don't know, maybe 8 or 9 times. First I was in Kadoma. Then I was in Jombe. Then I was in Gweru. Then I was in Triangle. Then in Mashvingo for a night. Now come to Matari. the word that the Lord really just put in my heart for the people of Zimbabwe.
Zimbabwe.
A people scattered and peeled. Scattered and peeled. So people have been through a lot of hurt. It's a people who have been through a lot of pain and sorrow. Through a lot of suffering and affliction. And the question is, where are the shepherds? Where are the true shepherds? That love and care for the sheep of Zimbabwe. You know, you read this chapter, Ezekiel 34. We won't read this now, but you should read this. And obviously, God is speaking to Israel at this time. And he's rebuking the shepherds. The kings. The princes. The prophets. The priests. He's rebuking them. Because they didn't care about the sheep. They were just taking advantage of the sheep so that they could be well fed. So that they could be fat and happy. And it was so bad that verse 11, the Lord finally steps in. And he says, for thus saith the Lord God, behold, I will both search my sheep and seek them out. Lord says, I'm
going
to step in here. There's no men who care for these people. Everybody's scattered and seeking their own gain. Everybody's scattered seeking their own profit. And when they do gather together, the leaders are just taking advantage of
them.
And so the Lord says, I'll step in. I'm
going
to come in. And I'm
going
to search and find my sheep. And I'm going to bring them out.
Ndichama budisa.
And I'm going to gather them in their own land.
Ndichava unga ndichava unza kwandiri.
And I'm going to feed them in a good pasture.
Ndichava pachokudya panzvimbo dzakanaka.
I'll seek that which was lost.
Ndichatsvaga icho chakarasika.
I'll bring again that which was driven away.
Ndichaunza icho chakaenda kure neni.
I'll bind up that which was broken.
Ndichasunga icho chakaputsika.
I'll strengthen that which was sick.
Ndichasimbisa icho chisine simba.
Amen.
Amen.
This is what the Lord promises to do.
And
if He did this in
Israel,
and if God is no respecter of persons, if God is no respecter of nations, then we have to believe and trust. The Lord will do the same thing in Zimbabwe. Now look, we know Jesus Christ.
Tarira tinoziva kuti Jesu Kristu,
when he came down,
paakauya panyika,
and he ministered in Israel,
akabata munyika yeIsrael.
He went village to village, city to city,
makaenda guta neguta mukati menyika yeIsrael.
And he said, "I am the good shepherd."
Akati ndini mufudzi wakanaka.
I know my sheep.
Ndinoziva makwai angu.
And they know me.
Makwai angu anondiziva.
My sheep hear my voice.
Makwai angu anonzwa inzwi rangu.
And I know them.
Inini ndinomaziva.
And they follow me.
Vanonditevera.
And I give unto them eternal life.
Ndichavapa upenyu husingaperi.
And they shall never perish.
Havasi kuzoparara zvachose.
Amen. So Jesus Christ, the Lord Himself,
Jesu Kristu Ishe Mbune,
came down.
Vakauya.
And searched out his sheep.
Vakatsvaga kunyangwe makwai.
In Israel.
Munyika yeIsrael.
Because that was his nation that he chose for himself.
Nekuti ndo yakanga iri nyika yaakanga akazvisanangurira pachake.
And he gathered the scattered lost sheep of the house of Israel to himself.
Akaunganidza akatsvaga makwai eIsrael anga akarashika akavaunza kwaari.
But then when he rose from the dead.
Asi paakamuka kubva kuvakafa.
The same spirit that was in him.
Mweya mumwe chete wakanga uri maari.
He breathed it unto his apostles.
Akaufemera kuapostora wake.
And he says, "I'm sending you."
Akati ndiri kukutumirai imi.
Even as my father sent me.
Sekutumwa kwandakaitwa na baba vangu.
Go teach all nations.
Endai munodzidzisa marudzi ose.
Go preach the gospel to every creature.
Endai munoparidza evangeri kuzvipuka zvose.
He that believeth and is baptized shall be saved.
Uyo unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa.
But he that believeth not shall be dead.
Uyo asingatendi uchaparara.
And so Christ sent his apostles.
Saka Kristu unotumira vaapostora vake.
Made them shepherds.
Nevafudzi.
Now they're not the good shepherd.
Havasi vatingati vafudzi vakanaka.
But they are like the good shepherd.
Asi vakafanana nemufudzi wakanaka.
Filled with the same spirit as the good shepherd.
Vakazadzwa nemweya mumwe chete uri pamufudzi wakanaka.
And the Lord was going to work through these men.
Ishe wakavavimbisa kuti achashanda mukati mavari.
Again, separate these men.
Akavapatsanura varume ava.
So they're no longer seeking their own gain.
Havasi kutsvaga pfuma yavo yenyika.
They're no longer seeking just to take care of their families.
Havasisiri kungotsvaga kushandira mhuri dzavo.
But now they're separated to the Lord Himself.
Asi iko zvino vazvipatsanura vazviisa kuna Ishe iye mbune.
To have the same heart as the Lord.
Kuti vave nemoyo mumwe na Ishe.
The same spirit as the Lord.
Vave nemweya mumwe na Ishe.
And to go in the power of the Lord.
Kuti vaende musimba raIshe.
To search and gather His sheep.
Kundotsvaga nekuunganidza makwai ake.
Now, what's changed between then and now?
Chicha shanduka kubvanguwa iyoyo na zvino.
Jesus Christ is still at the right hand of the Father.
Jesu Kristu achigere kurudyi rwa baba vake.
He's still far above all principality and power.
Achingori nesimba pamusoro pemasimba ose.
He's still the head of all things to the church.
Achiri mukuru pane zvose zvekereke.
He's still the high priest of a new and better covenant.
Achiri mupirisita mukuru pachisungo chitsva.
And he still wants to search and find out his sheep in all the earth.
Achiri kutsvaga makwai ake akarasika akapararira nyika yose.
And he's still looking for men.
Achiri kutsvaga varume
that he can call.
Anokwanisa kudana.
That he can choose.
Anokwanisa kusarudza nekusanangura.
That he can separate to himself.
Ova patsanurira kwaari.
Give them a new heart.
Ova pamoyo mutsva.
And a new spirit.
Ova pamweya mutsva.
And prepare them.
Ova gadzirira.
So that he can send them.
Kuti avatume.
With his power.
Nesimba rake iye Ishe.
To gather these sheep.
Kuenda kunounganidza makwai akarasika.
If your heart is moved.
Kana mweya wako wasundwa.
By the condition of your people.
Nechimiro chevanhu vekwako.
If your heart is moved.
Kana mweya wako wasundwa.
By the brokenness.
Nekuputsika.
And confusion.
Nekuvhiringika.
And fears.
Nekutya.
And superstitions.
Nezviitiko zvemasimba enyika.
And whoredoms.
Nezvakasiyana siyana zvenyika.
And pride.
Nekuzvikudza.
And ignorance.
Nekusaziva.
And uncleanness.
Nekusachena pamberi pamwari.
Of your people.
Nekwevanhu vekwaunobva.
If your heart is broken by this.
Kana mweya wako wakaputsika nekuda kwezvinhu izvi.
You want them to know the peace and love and joy of Christ.
Uchida iwo kuti vanhu havazive runyararo nerugare ruri muna Kristu Jesu.
Then maybe.
Pamwe.
You might be one of the men.
Unogona kuva uriwe mumwe wevanhu ava.
At the Lord's calling.
Ari kudanwa naIshe.
And preparing.
Kugadzirira.
To send.
Kukutuma iwewe.
Lay down your life for the sheep.
Kuti uzvipire upenyu hwako kumakwai akarasika.
Just like our Lord did.
Zvakaitwa naIshe Jesu Kristu.
Amen.
Amen.
Any questions?
Pane here mibvunzo.
It's an amazing thing.
Chinhu chinoshamisa.
We know Jesus isn't here in the flesh anymore.
Tinoziva kuti Jesu Kristu haasiri patiri pano.
And yet.
Asi.
He said, my sheep hear my voice.
Anoti makwai angu anonzwa inzwi rangu.
And so people still need to hear the voice of Jesus Christ.
Saka vanhu vachiri kungoda kunzwa inzwi raiye Ishe Jesu Kristu.
But what does Paul say in Romans 10?
Asi chiko chinotaurwa naPaulo kuna vaRoma 10.
How shall they hear?
Anoti vachanzwa seiko?
Without a preacher.
Pasina muparidzi.
And how shall they preach?
Muparidzi.
Except they be sent.
Acha vapo sei kana asina kutumwa.
It's very important.
Zvakakosha.
Don't preach.
Usaparidze.
Unless the Lord has sent you.
Kana usina kutumwa kana kusvika Mwari vakutuma.
Now look, you can testify.
Tarisai unogona kupacha pupu.
God has changed your life.
Kuti Mwari vakushandura upenyu hwako.
Tell people of his grace.
Taurira vanhu nyasha dzaMwari mukati meupenyu hwako.
As the Lord gives liberty.
Ishe sekukupa kwa wakaita rugare.
Speak freely of what he's done.
Taura zvakanaka zvakakuitira.
But to stand as a preacher of the gospel.
Asi kumira semuparidzi weevhangeri.
You better be chosen.
Unofanira kunge wakasarudzwa.
You better be sanctified.
Unofanira kunge wakacheniswa.
You better be filled.
Unofanira kunge wakazadzwa.
And you better be sent.
Unofanira kunge watumwa.
Otherwise. You're going to be bringing a mixed, confused message. Like many of these other shepherds in
Zimbabwe.
Whom the Lord has not sent. People need to hear the voice of Christ. They don't need to hear more voices. People need to hear the truth of the purity of the gospel.
Vanhu vari kuda kunzwa inzwi reevangeri ya Kristu rakachena.
They don't need to hear another guy yelling at them.
Havasi kuda kunzwa munhu achidanidzira nenzwi riri pamusoro.
Look at Ephesians.
Tarisai vaEfeso.
Chapter 4.
Chapter 4.
We can start in verse 17. He says, this I say therefore and testify in the Lord. So notice how Paul speaks. He's not just speaking.
Haasi kungotaura nje.
He's testifying.
Ari kupupura.
In the Lord.
Muna Ishe.
So what he's saying.
Saka zva ari kutaura.
Is absolute truth.
Ichokwadi chizere.
In the Lord.
Chiri muna Ishe.
He's not just another guy giving another opinion.
Haasi ngori munhu nje ari kungopawo pfungwa dzake nemafungiro nemaonero ake.
Okay, so what does he say in the Lord?
Saka ari kuti chiko muna Ishe imomo.
That ye henceforth.
Ndichiti musaramba muchifamba.
Henceforth means from this time forward.
Kuti musa ndichiti zvinoreva kuti kubva zvino.
Walk not as other Gentiles walk.
Musaramba muchifamba savahedheni.
So don't walk like other Zimbabweans walk.
Saka musafamba imimi semafambiro anoita vamwe venyika yeZimbabwe.
In the vanity of their mind.
Vanofamba vano upenzi hwokurangarira kwavo.
Having the understanding darkened.
Vaka svibirwa pakunzwisisa kwavo.
Being alienated from the life of God.
Vari vatorwa paupenyu hwaMwari.
Through the ignorance that is in them.
Nokuda kwokusaziva kuri mukati mavo.
Because of the blindness or hardness of their hearts.
Nokuda kwoukukutu hwomwoyo yavo.
And then how many people in Zimbabwe?
Vanhu vangani mukati menyika yeZimbabwe?
Their understanding of God is darkened.
Kunzwisisa kwavo kwaMwari kwakasviba hakuna kujeka. Kuri murima.
The understanding of what's right in the eyes of God.
Kunzwisisa kwavo kwezvakanaka pamaziso aMwari.
Is darkened.
Hakuna kubuda pachena.
It's confused.
Kune kuvhiringika murikati.
Because they're ignorant of God. They don't know him.
Nekuti havazivi Mwari.
They're talking about God.
Vari kutaura maringe nezvaMwari.
They're talking about the Bible.
Vari kutaura mashoko ari kubva muBhaibheri.
But they don't really know him.
Asi vasinganyatsi kunzwisisa nekumuziva.
They don't abide in Christ.
Vasingagari muna Kristu.
Christ is not abiding in them.
Kristu haasi kurarama ari mavari.
And their hearts are blind and hard.
Moyo yavo yakasvibiswa.
Verse 19.
Verse 19.
Who being past feeling.
Vakazvipa vasine hanya.
See, they don't even feel
avanzwi
when they do evil.
Havatozvinzwi kana vakaita chakaipa.
When they sleep around.
Pavanoita zvakasiyana siyana zvoupombwe.
They don't even feel bad about it.
Havatonzwi kubayiwa pamoyo nekuda kwechivi chavo.
They're past feeling.
Vatori nezvese zvinenge zvakarongeka.
They've given themselves over unto lasciviousness. Verse 19, being past feeling.
Kuti vabate mabasa ose netsvina nokuchiva.
To work all uncleanness with greediness.
Kuti vabate mabasa ose etsvina nokuchiva.
Man, this is how people without God live.
Izvi ndo muraramiro unoita vanhu vasina Mwari mukati mavari.
And this is not just Zimbabweans.
Hatisi kungoreva kuti maZimbabweans ega.
It's just that I'm in Zimbabwe.
Vari kungoti nekuti vari muZimbabwe vari kushandisa mienzaniso.
And I'm speaking to Zimbabwe.
Vachitaurawo kuvanhu veZimbabwe.
So we're going to talk about Zimbabwe.
Saka tichataura nezvenyika yeZimbabwe.
But this is true in America.
Asi ichichokwadiwo kwavanobva kuAmerica.
This is true in South Africa.
Ichichokwadiwo kunyika yeSouth Africa.
It's true in Egypt, China.
Ichichokwadi kunyika pasi rese.
Russia, wherever you go.
Pese kwaunoenda ichichokwadi.
But watch this, verse 20.
Verse 20.
He says, but you have not so learned Christ.
Asi imi hamuna kudzidza Kristu saizvozvo.
If so be.
Kana ari iye hake.
That you have heard him.
Wamakanzwa.
And have been taught by him.
Nokudzidziswa maari.
As the truth is in Jesus.
Seiri zvokwadi muna Jesu.
Now Paul is speaking to a bunch of Gentiles.
Pauro ari kutaura kuungano yevahedheni.
Who came to Christ, they came to faith in Christ.
Vakauya kuna Kristu kubudikidza nekutenda.
Through Paul's preaching.
Kubudikidza nekunge vaparidzirwa naPaulo.
These people never heard Jesus speak.
Vanhu ava vana kumbobvira vanzwa Jesu achitaura kwavari mashoko ake.
They never heard Jesus teach.
Havana kumbobvira vagara pasipedziso yaJesu.
But Paul says.
Asi Paulo anoti.
You've heard him.
Imi makamunzwa.
You've been taught by him.
Makatodzidziswa naye.
Does that make sense?
Zvakajeka.
The Lord is the good shepherd.
Ishe ndiye mufudzi wakanaka.
And he said, I will search out my sheep.
Akati ndichatsvaga makwai angu.
They've been scattered.
Vakapararira nepasi.
They've been wounded.
Vane mavanga.
They've been driven away.
Vakaendeswa kure neni.
They've been ruled hard with force and cruelty.
Vakasangana nekurwadziwa kwakasiyana siyana nekumbonyikidzwa.
They've been extorted and taken advantage of.
Vakabirwa vakabunyikidzwa kubudikidza nekuberwa.
And he says, I'm going to search him, I'm going to find him.
Asi anoti ndichavatsvaga, ndichavaunza kwandiri.
Now he personally did it in the flesh in Israel.
Iye wakazviita panyama mukati menyika yeIsraeri.
But he's still doing it in the spirit.
Asi achiri kungozviita mumweya.
Through
kubudikidza
the men and women,
kubudikidza nevarume nevakadzi,
that he's using the reach,
avari kushandisa kusvikira avo,
the lost,
vakarasika.
And he's still speaking by his spirit,
achiri kutaura kubudikidza nemweya wake,
to men and women's hearts,
kuvarume kumoyo yevarume nevakadzi,
to call them to repentance,
kuvadanira mukutendeuka,
to call them to himself,
kuvadanira kwaari iye,
so that they can finally, through him,
kuti pakupedzisira kubudikidza naye,
through Christ,
kubudikidza na Kristu,
be reconciled to the Father,
vadzoredzerwe kuna Baba,
and they can finally know the living God,
kuti vazive kurarama muna Ishe,
and worship him,
vamurumbidze,
in spirit and truth,
mumweya nemuzvokwadi.
Amen. This is what the Lord's doing.
Ndozviri kuitwa na Ishe.
And so we pray,
tinonamata,
that the Lord will use us,
kuti Mwari vachatishandisa,
as he sees fit,
sekuona kwaanoita zvakanaka,
to reach the people that he wants us to reach,
kuti isusu tisvikire mweya iyo yaari kuda iye kuti titsvage.
Because one thing that's important,
nekuti chimwe chinhu chakakosha,
is that we know
ndechekuti tinoziva
who we are in Christ,
kuti tiri vanani muna Kristu Jesu,
and what he's called us to fulfill,
kuti iye wakatidanira kuti tizadzisei panyika.
Because we can't go save the entire world,
nokuti hatikwanisi kuenda kunoponesa pasi rese,
as one person,
semunhu mumwe chete.
The job is too big,
basa rakati kure, rakati kurira.
Even Jesus himself,
kunyangwe Jesu iye mbune,
he didn't come to preach to the entire world as that man Jesus.
Haana kuuya iye mbune kuzoparidzira pasi rose ari ega semunhu wenyama.
No, his job,
basa rake iye,
assigned to him by the Father,
rakapiwa na Baba vari kumusoro kudenga,
was to preach to all of Israel,
rakanga riri kuparidza kuIsraeri yose.
And then when he had finished that course,
kana apedza basa iroro,
then he had to lay down his life,
aizopa upenyu hwake,
and shed his blood,
orasikirwa neropa rake,
for the sins of the whole world,
kuti zvivi kurasikira zvivi zvenyika yose,
so that then,
kuti avo,
this gospel,
vanenge vanzwa evangeri,
could go to all the world,
rinoenda kupasi rose.
But again, it's important that we draw close to the Lord,
asi zvakakosha kuti tiswedere padyo naMwari,
and we know what he's setting before us to do,
tinoziva zvaari kuisa pamberi pedu muzuva ranhasi.
Because if every one of us,
nekuti kana mumwe nemumwe wedu,
will fulfill our part,
akazadzisa chinangwa chake,
will do what the Lord has assigned us to do,
akaita sokureva kwatinenge tatumwa naMwari,
then we can be assured of,
tinokwanisa kuva nechokwadi,
that the Lord's will be accomplished,
chokuti kuda kwaMwari kuchazadziswa,
and that the Lord will be glorified,
uye kuti Mwari vacharumbidzwa,
in all the earth,
pasi rose.
Okay, any questions so far?
Pane here
mivunzo. Yes.
I think I have a question. You mentioned something about like don't preach, you cannot save. Right? You need to be sanctified and you need to be saved in order for you to fulfill the gospel. How do you know that you're saved?
How do you know that you're saved? Okay, how do you know that you're saved? How do you know that you're a child of God?
Yeah, but I was thinking that maybe is it everyone?
No, hold on. How do you know that you're a child of God?
I know both I received Jesus Christ as my personal Savior.
Not exactly, no. Not according to the Scriptures.
You say that according to the
Scriptures? Yeah, according to the Scriptures, that's not how you know that you're a child of God.
Maringe ne magwaro haisiyo nzira yaunoziya nayo kuti uri mwana waMwari.
I believe in Jesus Christ.
I hope you do. Maybe you do, maybe you don't. I don't know, the Lord knows. How do you know that you're a child of God? Lots of people have heard the gospel.
I heard the gospel and I received it.
Okay, and I hope you did. But remember, sometimes the heart is deceitful. Sometimes people think they're saved, think they know God, and they don't. Remember, there's people who are going to meet Jesus one day, and they're going to say, I preached in your name, I prophesied in your name, I cast out devils in your name. Lord, Lord, come on, here we are. He's going to say, depart from me, I never knew you. So, it's a good thing to believe in Christ, or at least, you know, I think I believe in Christ. I'm putting my trust in Christ as much as I'm able, and we're supposed to. But that in and of itself is not a proof that you're a child of God. So according to Romans 8, here's what Paul says. And this isn't the only proof. I think a good book you should read is 1 John. Romans chapter 8.
Romans chapter 8.
Romans chapter 8. Verse 14. He says, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So there's one proof. Are you led by the Spirit of God? Okay. Verse 15. For you have not received the spirit of bondage again to fear. But you have received the spirit of adoption. Whereby we cry, Abba Father. Okay, so you've received a different spirit that now cries out to God as your Father. Have you received that spirit? Verse 16. The Spirit itself, this new Spirit that you received, the Spirit of God, beareth witness with our spirit that we are the children of God. Okay, now, there's a whole book also written to help prove or help assure those who are truly in Christ that they are in Christ.
Pane bhuku rakazara rinokwanisa kubatsira kuti avo vari muna Kristu vave pachokwadi pekuziva kuti vakamugamuchira zvechokwadi.
And it's the book of 1 John.
Bhuku raJohani wekutanga.
And we're not going to go there, but you should read that very carefully and slowly.
Hatisi kuzoriverenga, but munofana kuriverenga.
Because he's going to give many proofs.
Nekuti achapa uchapupu huripo.
Both internal and external, that you truly are one of God's, that you really have believed in Jesus Christ. Because remember, every cult thinks they believe in Jesus. But how do you actually know that you are one of his children? Well, according to Paul here, you're led by the Spirit. You've received a different spirit, a spirit of adoption that causes you to love God as your Father and cry out to him as your Father. And the Spirit of God speaks to your spirit and assures your spirit that you are a child of God. There needs to be an inner witness. You can't just say, I did this, therefore I belong to Christ. No, the Lord will speak to your heart and he will assure you. And so anyways, and your question was, how can you know that you're called by God and sent by God to preach the gospel? And I would say in the same way. His spirit will clearly call you. And he will confirm the call. One thing about the Spirit of God is he doesn't just speak once. He confirms his voice to you. Through multiple scriptures. And through multiple people. And you'll know. You'll know. In fact, you'll have to preach. You won't even have a choice. I mean, I know you have a choice, but you won't really have a choice. Like Paul says, woe is me if I preach not the gospel. Like Paul realized, if I this thing's been put in my hands, it's been committed to my trust, and if I don't preach this thing, I might as well be accursed of God. The scripture says the Lord has spoken. Who can but prophesy? Jeremiah said, I'm not going to speak in his name anymore. It's cost me too much. Everybody misunderstands me. People are conniving against me. People want to kill me and destroy me. I'm not going to preach anymore. But he couldn't hold back. Because the word of the Lord was like a fire within his bones. I couldn't stop anymore. I had to preach. If you're truly a preacher called by God, you're going to have to preach. It's going to be like just as important as for you to, I don't know how to say it, but like you need to drink water. It's not a good analogy, but it's more like I'm going to use a crude analogy, but just like you have to go to the bathroom. I gotta go. You can't hold it in forever. Eventually, wow, you're gonna have to go. It's a bad analogy, but that's what it's gonna be like with preaching. It's gonna bubble up, and you're gonna have to preach. Now look, there's two ways you can preach. Paul says, I got two choices. I can do it willingly, or I can do it against my will. But you're going to do it. Now if you do it against you, you go, God, I don't want to do this. Okay, fine, I'll just do it. He'll still use you. And people can still be saved and blessed. But you won't get a reward for it. It's like Jonah preaching in Nineveh, you know. I don't know if he got a reward. I don't know. The Lord knows. But he didn't want to preach to those people. He hated those people. But he had to preach. The Spirit of the Lord was upon him. The Word of the Lord was in him. And he preached. And the whole city repented. He preached arguably the greatest revival ever. And he really didn't want to do it. So again, it's better, we'll see, it's better if you do it out of love and out of willingness. But technically speaking, it's not required. What's required is that the truth needs to be preached. When God wants to speak to people, there's a group of people he wants to address. It needs to be preached. Now better is you can preach willingly. And Paul says, if I preach willingly, then I have a reward. And when we do it willingly, when we submit to the Lord, And we subdue the flesh.
Tobata tsikirira kuda kwenyama.
Put it under.
Tobata zviwanda, tobata zviisa pakawanda.
So that really with all our heart we do this thing unto the Lord.
Nemoyo wedu tishandire Mwari nokuda kwavo.
Then the people can be blessed and people can be saved.
Kuti vanhu vaponeswe, vanhu vakomborerwe.
Or maybe they'll all reject the message.
Kana kuti vachairamba nauya unenge uchiparidza.
But we will receive the reward.
Asi isusu tichawana mubayiro.
Because we did it willingly.
Nekuti tinenge tazviita tichida.
Brother Lee, anything you want to add about how you know if you're sent or called?
Yeah, maybe two
things. Pamwe pane zvimwe zviviri zvauda kuwedzera Pastor Lee.
One is that in relating the call to salvation to that call to preach, as you know.
Seku vachida kutaura sekutaura kwaita kudanwa kuruponeso nekudanwa kuparidza.
One of the distinctions is being made.
Zvimwe zvakabudiswa pachena.
Is that salvation is more than assenting to a series of facts.
Kuponeswa kwakakosha kudarika zvimwe nedzimwe pfungwa dzingabudiswa.
The new birth is a real, it is a miraculous spiritual reality.
Kuberekwa kutsva ichokwadi uri munana asi chiri chokwadi.
If we present the gospel as you just have to repeat the
kana tikabudisa evangeri sekuti unofanira kutedzera manzwi aya.
Or you just have to accept these facts as I relate them to you.
Kana kuti tambira pfungwa idzi sekutaura kwandiri kudziita kwauri.
Then we run the risk of removing the Holy Spirit from this process of this matter of regeneration.
Tinenge tamunjodzi yekubvisa mweya mutsvene pabasa iri rekumutsa mweya nekumutsa nekutsvaga vakarasika. Tikabva tabvisa mweya mutsvene pazviri hatisisina kumutswa. Ndosakei muparidzi achishanda nemweya mutsvene. Mweya nemwenga vanoti huyai.
On what to say.
Pfungwa iripo haisi yekungodzidzisa mumwe munhu kana kumupa manzwi ekuti ataure. Pfungwa iripo ndeyekuunza uyo wakarasika kuna Kristu. Kuti akarasika uyo amutadzi akwanise kusangana na Ishe Kristu.
The sinner is being converted to the preacher and not being converted to Christ.
Nekuti tikashandisa mashoko edu mutadzi akutendeukira kune munhu kwete kuna Kristu. Ndipo patinozopedzisira ta nevanhu vanenge vanyepedzera kutendeuka.
But secondly,
chepiri,
is that I've also, Brother Adam, tried to emphasize to our church family.
Ndechekuti vakambozama kubudisa zvinhu izvi kukereke.
If you are reconciled to God,
kuti kana wakadzoredzerwa kuna Mwari,
you don't need a special calling, so to say, to speak the word of reconciliation.
Haudi kumwe kudanwa kwakapatsanurwa kuti ukwanise kutaura shoko raMwari.
In terms of an experience.
Kana kuti mashandiro wakamboita.
Which is to say that it's every believer's responsibility to testify of Christ.
Zvinoreva kuti ibasa remutendi wese kuti ataure nezvaKristu. Saka takanyatsobudisa pachena kuti ibasa remutendi wese kuti aende aparidze evangeri yaKristu. Zvinenge zvatisiyane padiki nezvimwe nekutaura kwavari kuita muzuva ranhasi.
So, I think, I don't want to cause confusion.
Havadi kuti tivhiringike.
But I would strongly at least exhort you to do this.
Asivaizo kukurudzirai kuti muite izvi.
Just like Brother Lee just said.
Sekutaura kwaita Brother Lee.
Don't just try to learn Bible facts.
Usazama kudzidza pfungwa dzeshoko raMwari.
So that you can argue or debate or prove people wrong with Bible facts.
Kuti uende uchinoita makakava nevanhu maringe nezveshoko raMwari.
I fell into that trap when I was young.
Vakaona vakambopinda mazviri vachiri muduku.
We, wherever you go on the earth.
Pese paunoenda pasi rese munyika ino.
There's lots of false gospels and cults. It's not just in
Zimbabwe.
And so one of the mistakes I think that was made in our church was we got too focused on all the other cults and errors.
Takange tichinyanya kubatikira pane zvimwe zvimwe ungano nezvavaikanganisa.
And we tried to quickly arm ourselves with scriptural facts.
Tikazama kuzvipa isusu mashoko aizopikisana navo.
To go out and fight.
Kuti tiende tichinorwisana navo nekukakavadzana.
Fight all this error.
Tichikakavadzana nekukanganisika kwakanga kuri mumamwe makereke.
To bring truth.
Kuti tiunze chokwadi pachena.
And it was a good desire.
Chakanga chiri chidokwadokwa chakanaka.
But as I look back.
Asi pavanozotarisa vachidzokera kumashure.
I don't think it was really the proper way and grace of the Lord.
Havafungi kuti yakanga iri nzira chaiyo chaiyo munyasha dzaMwari.
He still used it.
Tinoramba tichizvishandisa.
Because God is faithful.
Nekuti Mwari wakatendeka.
To work all things together for good.
Kushanda pazvinhu zvose mune zvakanaka.
For those who love him.
Kune avo vanomuda.
And are called according to his purpose.
Maringe nechinangwa chavo Mwari.
Or the called rather. But I would what I would exhort you and encourage you to do.
Zvavaizo kukurudzirai kuita.
Is just keep drawing near to the Lord.
Ndezvekuti endai padyo naMwari.
Seek his face.
Tsvagai chiso chavo.
Spend time in the word.
Torai nguva zhinji pashoko.
Not just to try to justify the position you hold.
Kwete kuzama kuda kungoti ubuditse chokwadi chezvaunonzwisisa iwewe.
And to prove others wrong.
Uye ubudire pachena vamwe kuti iwewe ndiwe uri waka unoziva.
But patiently drink in the scriptures.
Asine moyo murefu imai shoko.
And let the Lord speak to you.
Tenderai Mwari kuti vataure nemi.
Let him teach you.
Tenderai Mwari vakudzidzisei.
Let him confirm those truths deep within you.
Tenderai Mwari vataure nekutsindidza mashoko avo mauri.
And then you will have as the Lord leads.
Mwari nekutungamira kwavanenge vachiita.
You will be able to give those things.
Uchakwanisa kupawo zvinhu izvi.
Freely.
Pachena.
Remember Jesus said, freely you've received. Freely give.
Tinopa pachena.
You know the disciples, they went to Jesus.
Vapostora vakaenda kuna Jesu.
And they freely received the bread and the fish.
Vakagamuchira pachena chingwa nehove.
And they had it.
Vakatora.
And they went and gave it to hungry people.
Vakaenda vakanopa kune vanhu vakanga vaine nzara.
I don't know if this makes sense.
Zvatiri kuda kuti tigamuchire kubva pachidzidzo chino. Chiripo ndechekuti kana tichinoparidza shoko raMwari, pfungwa iripo haisi yekuti ukwanise kuhwina gakava riripo. Basa nderekuti isusu tidzidzise nekushandira pamunhu kwete kuhwina makakava.
Yeah, I'll just give you this scripture. This scripture always helped me. 1 Corinthians 2.
Vakorinde vekutanga chapter 2.
I'll give you a couple of scriptures. I think technically there is an office of preacher, and you have to be called and ordained to be a preacher. Paul says, I've been ordained as a preacher. So that's more what I was looking at when I was saying about being a preacher. I'm not talking about testifying of truth. But
not all of these ministries.
Yeah.
And it's okay.
Amen. Yeah.
Clarify.
Like there was the office of apostle, the office of prophet, the office of evangelist, the office of pastor teacher.
Pane mabasa amuprofita, mudzidzisi, mparidzi, mudikoni, elder, bishop, aripo.
And not all of us are called to it. Jesus chooses.
Atisi tese takadanwa kwa ari Jesu ndiye anosarudza.
What role you're going to fulfill?
Kuti iwewe uchange uri papi.
But as we'll see,
asi patinenge tichizoona,
we are all called to be priests.
Isisi tose takadanwa ku prisita.
Of the Lord.
Ku prisita waishe.
In the body of Christ.
Mumuiri waishe.
And priests must know the Lord.
Vaprisita vanofanira kunge vachiziya Ishe.
Must know the truth of the Lord.
Vachiziva zvakare zvokwadi yaIshe.
And be able to minister.
Vachikwanisa kuiparidza nekuidzidzisa.
But I think what's important, what I'm trying to get at, is
asi zvakakosha zvavaroda kuzama kuburitsa.
Don't try to preach in things that you really aren't solid in yet.
Usazama kuparidza kune zvimwe zvinhu.
Things that the Lord has really confirmed you, and you know, like you've been taught by God those things.
Zvinhu zvausati wanatsa kunzwisisa kuti Mwari vazvitaura mauri.
Because otherwise, exactly what Brother Lee just says, what's going to happen?
Neimwe nguva nekuti zvimwe zvichazoitika sekutaura kwaita Brother Lee.
It's just going to turn into a debate of words.
Zvichaita kuti muve negakava remashoko.
Arguing over words.
Muchikakavadzana maringe nemanzwi nemashoko.
And it's not really spirit-filled speaking, preaching, reproving, whatever needs to be done.
Zvisina kuzadzwa nemweya, zvisina kuburisa pachena, zvapfungwa yakakosha yekubatsira.
So 1 Corinthians 2.
Vakorinde kutanga chapter 2.
You can read verse 1 through 5.
Verse 1 kusvika pa 5. Zvino ini hama dzangu pakuuya kwangu kwamuri handina kuuya ndichikuparidzirai uchapupu hwaMwari nokunaka kwamashoko kana kwouchenjeri nokuti ndakati handingazivi chinhu pakati penyu asi Jesu Kristu iye wakaroverwa pamuchinjikwa. Ndakanga ndiri pakati penyu noutera nokutya nokudedera kukuru neshoko rangu nokuparidza kwangu hazvizaiva namashoko okugombedzera ouchenjeri asi nokuratidza kwomweya nokwesimba. Verse 5. Kuti kutenda kwenyu kurege kuva muuchenjeri hwavanhu asi musimba raMwari.
I think that's very important.
Verse 3. Ndo yavanga yakakosha. Let me repeat it. Verse 3. Ndakanga ndiri pakati penyu noutera nokutya nokudedera kukuru.
Verse 4.
Neshoko rangu nokuparidza kwangu hazvaizava namashoko okugombedzera ouchenjeri asi nokuratidza pomweya nokwesimba.
So it's not just, this isn't just about words.
Aya, asi nyaya pauri yanga isingori yemashoko.
You need to be filled with the Spirit.
Unofanira kuzadzwa nemweya mutsvene.
Because technically speaking,
nekuti kana tichitaura,
I don't want to confuse you, but technically speaking,
havadi kuti tizviringike asi
the only one that can speak the word of God,
munhu mumwe anokwanisa kutaura shoko raMwari.
And when I mean the word of God,
kana vachiti shoko raMwari,
I'm talking about this is where Jesus Christ is actually speaking in the people's hearts.
Apa ndepe kuti Jesu Kristu iye ari kutaura mumoyo yevanhu.
Because remember, like he said in Ephesians,
nekuti teerera sekutaura kwaita kuna vaEfeso,
if you've heard him,
kana wakanzwa,
if you've been taught by him,
kana wakadzidziswa naye,
the only way, from what I'm seeing in the scripture, the only way someone can speak by the word, the only one that can speak the word of God is the Spirit of God.
Nzira imwe bedzi munhu yanga kwanisa kutaura nezvaMwari kubudikidza naMweya.
The scripture says that Jesus, he didn't have the Spirit by measure, he had the fullness of the Spirit.
Zvinonzi haana mweya wekukwanisa kuviera mweya.
And he was sent,
akatumwa,
by God,
naMwari,
and he spoke the words of God,
akataura mashoko aMwari.
So, again, so it's not just where, so, remember, Satan can quote scripture. A blind man.
munhu asinga woni,
who has no understanding,
asina kunzwisisa,
he can quote scripture,
anokwanisawo zvakare kunyangwe kutaura magwaro.
And maybe somehow God's spirit can move in and still use that. I don't want to.
Pamwe pacho mweya waMwari unokwanisa kuuya uchitoshandisawo mashoko iwayo.
I don't want to limit the Lord.
Havadi kuti vape mwari muganhu.
But more ideally,
asi tichinyatso kutaura,
the Lord doesn't really want Satan preaching scripture.
As Mwari havadi kuti Satan iye aparidze magwaro.
He doesn't really want blind religious fools preaching scripture.
Adi kuti avo mabofu muhutera hwezvitendero aparidze magwaro.
If that's the best he's got, he'll use it.
Ndozvinokwanisa kushandiswa naMwari.
But I think more ideally,
asi zvakana zvekutaura pfungwa yavo,
he would like men,
vanoda vanhu,
who love him,
vanomuda,
are consecrated to him,
vakazvipira kwaari,
are filled with his spirit,
vakazadzwa nemweya,
speaking forth the word of truth,
vanotaura inzwi rezvokwadi,
so that he can really minister in a pure way.
Kuti aende anoshandira kuvanhu nenzira yakanaka.
But I don't want to get too, let's not get bogged down. But Romans 15, here's another important scripture, I think.
Roma 15.
So I'm not saying don't speak the words of life.
Havasi kuti musataura manzwi eshoko eupenyu.
I'm not saying don't testify of the grace of God.
Havasi kuti musapupura kunyasha dzaMwari.
But be cautious. Be cautious.
Asi muchenjere.
To stand as a preacher.
Kumira semuparidzi.
With authority.
Ane simba.
That you are speaking on behalf of the truth of God.
Ane zvokwadi kuti ari kutaura shoko raMwari.
With no error or corruption.
Usina kuora.
That's something you can desire.
Chimwe chinhu chaunogona kuda.
But if you're not really ready for that,
kana usina kugadzirira,
Don't jump ahead of God.
Usaenda pamberi paMwari.
Let him continue to build you and teach you and grow you.
Rega Mwari vakuumbe, vakudzidzise, vakukudze.
Until he can really send you with that kind of strength and boldness and truth.
Kusvika vakutuma nokusatya nezvokwadi.
Romans 15, verse 18. Paul says, I will not dare to speak.
Paulo unoti, verse 18.
Yeah, I will not dare to speak.
Nokuti ndingatya kutaura zvimwe zvinhu.
Of any of those things.
Kutaura zvimwe zvinhu.
Which Christ hath not wrought by me.
Asi izo Kristu zvaakaita neni.
To make the Gentiles obedient by word and deed.
Kuti vahedheni vatereswe neshoko namabasa.
So this is another important thing.
Ndichachisungori chinhu chakakosha bedzi.
Don't preach things or teach things.
Usaparidza kana kudzidzisa zvinhu.
That you yourself are not obedient to.
Zvausingateereri iwewe wacho.
Now, it's one thing.
Chimwe chinhu.
Let's say there's a group of you sitting around.
Ngatiti pane chikwata chevatadzi. Chakagara, chevanhu chakagara.
And you start getting convicted.
Iwewe wosundwa moyo.
You start going, guys, what are we doing?
Obvota, tisikumboiteiko vanhu.
We shouldn't be doing this. This is what God says. We need to fear God and do what God says.
Tirikuitei panapa, hatifani kuzviita izvo handizvo zvinotaurwa neshoko raMwari.
You know, I think that might be okay.
Izvi zvinenge zvakanaka.
But to stand and be like, listen, you need to boom, 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 boom.
Asi kumira woparidza uchitanga kuti munofanira kurega kudai nekudai nekudai nekudai.
But you yourself are not obedient to that.
Asi iwewe pachako usikuteerera zvauri kutaura.
Don't do that.
Usaite izvozvo.
Let the Lord first work in you.
Rega Mwari vashande mauri.
Bring you into obedience to those things.
Vakuise mukuteerera pazvinhu izvozvo.
Then you can speak with authority to others.
Wokwanisa kuzotaura nekuparidzira vamwe.
As the Lord directs.
Sekudzwa nekurayirwa kwaunoitwa naMwari.